Muzvimbo yandigere chikafu chiri kuti nesei nokuda kwokuti iko zvino hakuna kunaya nyaya yechikafu endhausi mamwana anombopota achiuya achipiwa vanhu anopiwa on partisan grounds yokuti kana munhu usingasapoti a certain political party unenge usingachiwani vanenge vachitotanga vavheta kuti haiwe takambokuona kumusangano wedu especially wezanup f ndovanodaro plus kana ikauya yamadhona iya yeke kunoku tineke international ndiyo inofanirwa inopota ichibatsira vanhu asi still kana keya yauya iyoyo masabhuku namazishe vanenge vava mberi futi vachisarudza vavanoziva kuti ava ndo vasigirirei vezanup f ndo vanobhenefita pakeya iyoyo.
Saka mungati vanhu vari kurarama sei chaizvo?
Vanhu shuwa kurarama kwacho kuri kutonesa nokuti kana vasina kana chero mahend house acho iwavo vanhu munozikana mukapiwa 50 kg yechibagwe munotoita 5 kg muchigovana magaba aya gaba 5 kg saka pa50 kg munotogovana muri 4 saka unotoona kuti manje shuwa kurarama kwacho kunotonesa vanhu vari kurimwari haurai hake vanhu vake vamwe vano fanana vane hama dzinoshanda.
Pane michero here yemusango yamunokwanisawo kudya kuti murarame? Zviri kufamba sei?
Kuno kwedu michero yemusango hakuna kunze kwokuti iko zvino mamengo maoshadhi aya aakutanga kuibvawo zvavo asi mishoma yakashayiwa mvura akagore rino saka michero haina kubereka zvakanaka. Mazuva akaperawo kunoku mashuku aimbotiwo vamwe vachimbodyawo mashuku saka zvinenge zvino mashuku akapera vamusara kungotarisa mimwe michero yemusango hakuna.
Ko zvipfuyo zvenyu zvinhu zvakamira sei?
Zvipfuyo iko zvino zvinhu zvanga zvichiri nani hazvo asi nenyaya yokuti hazvina mafuro akanaka bundo kana risina kumera mvura isina kunaya zvipfuwo zviri kutotamburavo uye chimwe chiri kunyanya kunetsa pazvipfuwo ndechekuti sezvino iko zvino vanhu tiri kunzi zvitengerei dhibha renyu madhibhi edu haana mishonga saka zvipfuwo mamiri ezvipfuwo nenguva inoenda mberi zvikatora 2 months zvakangodai zvisingadhibhi tinoona zvinzara nezvirwere zvezvishambo futi saka mombe dzingangozotambura kudarisa vanhu hamweni kuti tichaita sei.